Zimbabwe inhengo yeUnited Nations. Zvino zvatiri nhengo yeUnited Nations, pane mhiko dzinoitwa nemamwe maarms eUnited Nations kana muri member, yokuti yakafanana nekuGeneva kune Human Rights Council, kunoitwa inonzi Universal Periodic Review. Yekuona kuti nyika dzese dziri kuzadzikisa here utongi hwauri kutaura ihwohwo hwakanangana nezvemahuman rights. Saka kuti kuuye munhu anozoongorora hurumende yeZimbabwe inenge yabvuma. President Mnangagwa vakataura kuti Zimbabwe is open for business. Hapana chatinovanza, hapana chinoretukwa muZimbabwe chatinonyara nacho. Saka kana kuchiuya mukuru mukuru anobva kuHuman Rights Council kana kuti rapporteur on human rights, anenge achiuya zvichisanganidza nekunzwisisa ikoko kwekuti president vakati vanenge vachida kuuya muno Zimbabwe vanobvumirwa kuuya, asi haagoni kungouya vasina kunyorera Ministry of Foreign Affairs. Anonyorera kuhurumende, hurumende yoona kuti muurongwa hwayo hwatinoti maprograms of action anenge aripo anokwanisika here kuzogamuchirwa. Agamuchirwa aita musangano yaanenge achida kuita musangano, asi kana ari muno haarambidzi kusangana nani nani vanoda zvake. Tagara tichigamuchira vanhu vakuri vavo waidza vachibva kuUnited Nations Human Rights Council kana kuti vanenge vachibvawo zvavo kana kuheadquarters kuNyuyoko, vanogara vachishanya muno vachiuya vachizoona kuti makamira sei. Saka maaction anenge achiitwa nehurumende kuona kuti vanhu vange vagare zvakanaka munyika nekubatanidza nekuti isu tiri nhengo yeUnited Nations family kana kuti mhuri yeUnited Nations.
Vanotarisirwa kusvika munyika riini vechikwata cheUnited Nations?
Hatisati tane mazuva akajekeswa, asi tinotarisirwa kuti munguva shomana iri kuuya vanenge vachigamuchirwa muno.